manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitsetsenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 12 2022 makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gwaro raburitswa neAmerica rinoti hurumende yeZimbabwe haisati yavi kunyatsojekesa mafambisirwo emari dzehurumende. Dare raMajor Street muHarare rinoti nyaya iri kupomerwa nhengo dzeTripleC muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Joanna Mamombe inofanira kuenderera mberi. Hurumende yokumbira mapurisa kuibatsira mukubayiswa kwevana nomba yegwirikwiti. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gwaro raburitswa nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica State Department rinotarisa mashandisirwo emari dzemitero inobhadharwa neveruzhinji rinoratidza kuti Zimbabwe iri panyika makumi maviri nenomwe dzisina kukwanisa kuita zvinotarisirwa pakujekesa kufambiswa kwemari. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Izvi zviri mugwaro rakaburitswa nebazi rehurumende yeAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika kana kuti State Department. Gwaro iri rinoburitswa mushure mekuongorora nyika zana nemakumi mana neimwe dzinowana rubatsiro kubva kuAmerica. Gwaro iri rinoratidza kuti Zimbabwe iri panyika makumi matanhatu nepfumbamwe dzinonzi hadzisati dzoratidza pachena mashandisirwo emari yehurumende munyaya dzemabhajet pamwe nekupiwa kwemarezinesi kwemakambani ezvicherwa. Asi Zimbabwe inonziwo iri panyika makumi maviri nenomwe dzinonzi zvichienzaniswa negore rapera gore rino dzakaedza kuita basa radzo zviri pachena kunyange hazvo dzisati dzotevedza zvinodiwa. Kuti nyika inzi inoshandisa mari pachena inenge ichizivisa veruzhinji urongwa hwemari kusanganisira mashandisirwo nekuwana mari kunoita mapazi nemakambani ehurumende. Nyika inonziwo yakachena kana hurumende ichiburisa pachena magwara nechekuita nekupiwa kwemarezinesi ezvicherwa pamwe nekuti vanenge vawana marezinesi aya vawana sei. Vachitaura nezvegwaro iri, mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubazi republic affairs office pamuzinda weAmerica muZimbabwe amai Meg Riggs vati gwaro ravo regore rino rinoratidza kuti Zimbabwe yakaedza kuita zviri nani zvichienzaniswa negore rapera vakati zvayakaita izvi hazvina kukwana. Amai Riggs vati Zimbabwe yakaburisa pachena urongwa hwebudget pamwe nekushandiswa kwemari. Vatiwo hurumende yeZimbabwe yakakwanisawo kuwanisa ruzivo rwezvekushandiswa kwemari kune veruzhinji pamwe nekuzivisawo zvimwe zvezvikwereti zvine nyika. Asi amai Riggs vati Zimbabwe yakakundikanawo kuzivisa zvikwereti zvine makambani ehurumende pamwe nemari inowanikwa nemakambani aya. Amai Riggs vatiwo Zimbabwe haisiwo kuzivisa pachena veruzhinji kuwaniswa kwemarezinesi ezvezvicherwa.
Not appear to follow in practice the criteria and procedures for awarding.
Zimbabwe haisi kutevedzera mitemo yayo panyaya yekubudisa pachena kuti ndivanani vari kupiwa marezinesi ekuchera zvicherwa uye kuti vari kuwawana sei.
Amai Riggs vati kuti Zimbabwe isvike panotarisirwa inofanirwa kujekesa zvese zvinotarisirwa kunge zvichiitwa nenyika dzinowana rubatsiro kubva kuAmerica.
Zimbabwe's fiscal transparency would be improved if it did the following. Publish debt information.
Zimbabwe inofanira kubudisa pachena zvikwereti zvayo zvese kusanganisira zvemakambani ehurumende. Kuona kuti mari inoshandiswa nevasori inoongororwa. kubudisa pachena mashandisirwo ese emari pamwe nekubudisa pachena kuti ndivanani vawana maresidence ekucherwa zvicherwa uye vawana
contracts and licensing and practice and made basic information about such awards publicly available.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvezvicherwa kuti tinzwe maonero avo nezvekupiwa kwemaresidence ezvezvicherwa sezvo tatadza kubata gurukota rebazi Winston Chitando. Patafonera mutevedzeri wavachitando vapolite Kambamura vaudza Studio 7 kuti vange vachazotaura nesu kana vasununguka asi vanga vasati vatibata pataenda pamhepo. Tatadzawo kubata gurukota rinoona nezvemari vamutuli Ncube. Mukura nezvekuburiswa kwemashoko kubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vanga vasatiwo vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Asi mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa munyika reCenter for Natural Resource Governance vafarai Maguhu vati nyaya yezvicherwa muZimbabwe haibudiswi pachena, vachiti kurudziro yavo kuhurumende ndeyekuti inofanirwa kuzivisa veruzhinji kuburikidza nekubuda pachena panyaya yezvicherwa. Parubatsiro kunyika dzepasi rese, America inoshandisa ongororo dzinoitwa nemapazi ayo akasiyana-siyana achishanda nemizinda yavo munyika dzakasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Dare Rameja Street nasi rarasa chikumbiro chenengo the Citizens Coalition for Change dzinoti mumiriri weHarare West mudare reParamende muzvare Joana Mamombe nenengo yevechidiki muzvare Cecilia Chimbiri chekuti rirase nyaya yavari kupomerwa yekuti vakataura manyepo apo vakati vakapambwa nekutochwa muna Chivabvu 2020 richiti vaviri ava vane nyaya uye nyaya yacho inofanira kuti itongwe nedare kutanga nemusi wechina svondo rino. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vaviri ava vakanga vaisa chikumbiro chekuti nyaya yavo iraswe vachiti umbowo hwakapiwa nevafakazi gumi panyaya iyi hwainge husina kusimba zvekuti vangabatwa nemhosva. Asi mutongi wedare Amai Faith Mushure vati vaviri ava vane mhosva yavakapara nekudaro nyaya yavo inofanira kutongwa. Gweta revaviri ava vaAlec Mchade Hama vati havana kufara nemutongo wanhasi.
Saka ivava usemaonero edu isisi havana kunge vataura zvinosungirira vana Johana naCecilia. Saka isisi taona sekuti mutongi pakuti izvo maonero aaiita okuti panenge pane nyaya hatisi kutenderana nazvo. Saka tichamboongorora rekodhi racho toona kuti manyorero aaiita neumbowo hwakaiswa parekodhi zvinopindirana here nezvaataura, tozoona kuti tingaita sei. Zvinosanganisira kuti tingagona kuzoenda kumatare makuru ezimhosva akaita sana High Court.
Vati vachaongorora mutongo uyu uye vachataura namuzvare Mamombe namuzvare Chimbiri kuti vaone kuti voupikisa here kana kuti kwete. Nyaya iyi ichadzoka kudare zvakare nemusi wechina kuti vaviri ava vachitanga kupa divi ravo panyaya iyi. Vanhu vakawanda kubva kumasangano anotura kodzero dzevanhu nenhengo dzeTriple C vange vari mudare paturwa mutongo wanhasi uye vati havana kufara nemutongo uyu. Vamwe vasina kufara igweta zvakare vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika.
Tinotora defense case yemukana wekuti vasikana ivava vaviri vange vachiwanawo mukana wekutaura nyaya yavo.
Mumwe akasanobata chinzvimbo chemutevedzeri wemutungamiri webato reTriple C Mailineti Karenye Kore vati vanotarisira kuti nyaya iyi ichatongwa zvakajeka uye vanotarisira kuti muzvare Mamombe namuzvare Chimbiri vachabudirira.
Vana vedu vasangana nezvakawanda. They've been up and down. Hapana kana zvara vakatiza kucourt. They've been coming here. If they know very well kuti they are guilty, why they must come here? But because they know kuti zvakaitwa kwavari hazvina kuita zvakanaka, they are here and we pray kuti as we go through the process, justice will prevail and they will be acquitted.
Baba vamuzvari Chimbiri vaHenry Chimbiri vati vanofara kuti vaviri ava vave kuzopiwa mukana wekutaura chokwadi chaicho chakaitika pamberi pedare.
Maonero angu enyaya iyi hanzi vana vaende patayo ivo vataure.
zvakanaka kuti vataure chokwadi chese nekuti panguva yese yanga ichiitika ndeyekuti state zvikumikidzana iye prosecutor Reza Magero anga achingoroverera vana vasina kana mukana wokuti vanogona kuzvipindurira madetails kana kuti zvirongwa zvese zvaiitika nezvisina kuitika.
Mamombe naChimbiri vanonzi vakataura manyepo apo vakati vainge vapambwa vakatochwa muna Chivabvu 2020. Vanonzi vakaita izvi vachida kusvibisa hurumende yava Emerson Munangagwa. Hatina kukwanisa kunzwa kumutauri wavamunangagwa vaGeorge Charamba kana wokunzwa kumushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi sezvo vange vasiri kubatika panharembozha yavo. Vaviri ava vakasungwa muna 2020 pamwe nomumwe wavo muzvare netsai Marova, avo vanonzi vakabuda munyika gore rapera vachienda kunoita zvidzidzo zvepamusoro-soro mhiri kwemakungwa. Mapurisa anoti ane magwaro ekusunga muzvare Marova sezvo vakabuda munyika pasina mvumo yavakapiwa nematare edzimosva. Muzvare Mamombe namuzvare Chimbiri ndedzimwe nhengo dzetriple C dziri kumatare, uye dzimwe dzacho dzinosanganisirawo nhengo dzeparamende vaJob Scholar vanomirira Zengeza West muparamende navaGodfrey Stole vanomirira Chitungwiza North, avo vakasungwa mwedzi mitatu yadarika vachipomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga. VaScholar navaStole vanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kanodarika kana, vachinzi havakodzeri kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutori wenhau anoshandira bepanhau reNewsWalk muzvare Rutendo Muchenje anonzi akarohwa nezuro nemumwe ari mubazi rezvekuchengetedzwa kwebato rinopikisa Residents Coalition for Change. Izvi zvakaitika pamusangano webato iri muChinoi, apo panonziwo pakakandwa rinofungidzirwa kuti ibhambo nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Bato reZANU-PF harisati rapindura mibvunzo yedu panyaya iyi. Mukuru webepanhau reNewsWalk vaDumisani Muleya vaudza Studio 7 kuti vakuru vebato reTriple C vakataura navo vachikumbira ruregerero. Vachinyora padandemutande ravo reFacebook, vakafanobata chigaro chemutauriri weTriple C muzvare Fadzai Mahere, vakati vari kuongorora nyaya iyi vakati vakakumbirawo ruregerero. Izvi zviri kuteverawo kurohwa kwevamwe vatori venhau nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF kugokwe mavhiki adarika. Mukuziya nezvenyaya yekurohwa kwamuzvare Muchenje, tabata vaMuleya.
Zvakaitika ndezvekuti akasvika nemamwe majournalist vakapinda mukati mestadium vachitora mapictures nemavideos, asi ipapo pakutora mavideos nemapictures akazorealiza kuti akakanganwa foni yake mumotokari. So akazokumbira colleagues ake kuti vafambe naye vabude mustadium vachienda kukapa vachinotora chifoni yake. Pakudzoka paya paya takaitika ndezvekuti nguva vachidzokera mukasi vachamisa vabva vasvika. So majournalist abva atanga kumhanya vachidzokera mukati mestadium. So iye pakudaro amhanya achita kunopinda nesmall gate, akawana kune vakomana vaya vaya vakarega mwa majournalist achipfuura, then iye vakazomisa. Akabudisa press card akaexplaina kuti inini amajournalist ndirikufamba nevava.
Vakati kudii?
One of the security guards akatanga kuita naro naye, akamudhonza nebhuzi, akamudhonzera pasi, akamudrega paground. Adaro ndiobva kwasvika mumwe mutapi wenhau angari editor weDaily News vaStanley Gama. VaStanley Gama vangari koko vabva vasvika ndivo vakazopindira munyaya yacho kuti aiwa mutadaro, because musikana uyu ireporter weNewsWalk. So saka murege apinde, asi by the time vachipindira vaGama anga atodzora pasi, which is kutoassault. So saka vadaro azobva apinda zvake, but then by the time achipinda mustadium kuya kuya achiudza vamwe vanhu kuti ndivo zvazvoitika, ndio kuzoendesa message yacho ku leadership ye Triple C. Vamwe vacho vakabva vaenda kugate kwacho ikoko tsvagisa kuti chii chakaitika. Ndokuti pakupera perally ndo pavazvokommunicator nemusikana reporter Ruvimbo. Then vakazokommunicator neni vachiita apology. So vakaita apology kwaari, vakaita apology to us as an organization as the Newsworks. Ba vachifonera inini tikawirirana kuti aiwa zvakaitika zviya zvavo zvakashata, asi since maapologiza we accept the apology, ngatiendereze mberi tichishanda zvakanaka.
Mukuru webepanhau reNewsworks vaDumisani Muleya vachitaura vari parunare muHarare. Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization kana WHO rinoti raparura urongwa hwechimbi chimbi hwekubatsira Zimbabwe mushure mekufa kwevana vanodarika mazana manomwe uye kubatwa kwevanodarika zviuru zvitanhatu nechirwere chegwirigwiti. Bepanhau reDW rinoti hurumende yatiwo mapurisa achabatsira kuona kuti vanhu vose vabayiwa nhomba. WHO inotiwo ichabatsira nevashandi vanorwisa chirwere ichi kuburikidza nekubaya vana nhomba. Inotiwo vana zviuru mazana manomwe kana kuti 700,000 vatobayiwa nhomba yegwirikwiti kusvika pari zvino. Kuti tinzwisise kukosha kwakaita danho reWHO, tabata vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera.
Izvi zvakakosha zvikuru, idanho rakanaka ravatora nekuti tikasadero tichaona vana vakawanda vachinyanya kurwara vachifa negirigiti. Vana vazhinji pari zvino havana kuvhakisinetwa. Pane zvakawanda zvakakonzeresa nyaya yecovid, nyaya yepasi rezveutano riri kungokamina, maoutreach campaigns anga asinganatsa kuitwa zvakanaka. Zvese izvozvo zvaakuda kukavhiridzwa manje nemaspecial programs akafanana neekutaurwa iyo neWHO ekututsira pane zvagara zvichiitwa neministry of health and child care.
Saka kana pachibayiwa iyo nhomba yegwirikwiti pari kutariswa mazera api?
Vari kubaya zera rokubva pa6 months kusvika pa just under 5 years, which is something like 6-9 months. So ngatimboti 6 months to 5 years ndo mazera ari kubatsa nebhlisi iriko yezvimene.
Zvinenge zvakakosha sei kuti mwana abayiwe nhomba tichitarisa kupararira kwechirwere ichi?
Zvakakosha zvikuru kumwana iye ari kutobayiwa chaiye, because kana asina kubayiwa immunity yake inenge iri low, anokurudza kuitwa nyama yemagora nechirwere chemizurisi kana chamubata. But zvakanyanya kukosha zvakare kuti population yese yevana muZimbabwe ibayiwe nokuti zvo zvinozopawo yatinoti herd immunity iyayi kuvana vese vomuZimbabwe, chirwere choriga kuputika sezvitaka izvino. Saka dambudziko ratinaro izvino ratinoziva tese nderekuti pane zvimwe zvisendero nevamwewo vanhu vasingade zvokubayiwa nhomba. Nyaya iyo yaita kuti herd immunity yedu isvikire shere. Saka programu yekuita blitz yekubaya vana vese yakakosha zvikuru kuti dzokere panzvimbo yeherd immunity.
Tichitarisawo zviri kutaurwa nehurumende zvekuda kuti mapurisa apindirewo pakuona kuti vana vabayiwa nhomba, zvakakosha sei?
Zvakanaka, but chatongoyambira ndechekuti ngavashandise mamethodi ekunyengetedza nekuedza kuudza vanhu kuti vaite decision yekubayisa vana vavo. Nokuti zvatakamboona mune macampaigns akaitwa in the past takaedza kumanikidza kunyanya mapostori hazvina kushanda, vaitiza vaenda mugomo nevana vavo gara ikoko kusvikira timu dzevhakisinesheni dzaenda.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunare kukwekwe. Vanhu vakawanda vaungana nhasi pamunamato wekuonekana naQueen Elizabeth avo vakashaya nemusi wechina. Munamato uyu waitirwa paSt Giles Cathedral, Edinburgh, kuScotland. Vana vamambokadzi vana vanoti mambo mutsva King Charles III, Princess Anne, Princess Andrew naPrince Edward vange vachifamba vari pedyo nebhokisi ranga rakatakura mutumbi wamai vavo pavapinda mukereke. Vanhu vari kutarisirwa kupiwa mukana wekuonekana namambokadzi kutanga nemusi wechitatu, apo mutumbi uchange uri mudare reparamende reWestminster Hall kuLondon. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ukraine iri kupomera Russia mhosva yekubhomba magwenya ayo emagetsi uye zvimwe zvivakwa zvinogara vanhuwo zvavo zvisinei nemauto. Russia inonzi yabhomba magwenya aya kuKharkiv, Donetsk, Zaporizhia, Dnipronovsk neSumy. Vachinyora padande mutande ravo reTwitter, mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vati Russia iri kuita izvi nechinangwa chekuda kuti vanhu vemunyika iyi vanetseke nekushaya magetsi. Izvi zvinotevera kudududza kwaita mauto eRussia kubva mudunhu reKharkiv mushure mekurwiswa zvakasimba neUkraine. Russia inoti Russia iyo iri kushorwa zvikuru nevamwe vanhu vemunyika iyi inoti yakabvisa mauto ayo muKharkiv kuti isimbaradze kudzivirira Donetsk. Varwi kubva mudunhu reTigray rakapandukira hurumende yeEthiopia vanoti vari kutambira kurudziro yesangano reAfrican Union yekuedza kuunza runyararo. Vati vatoumba chikwata chekumirira chekuvamirira munaurirano. Asi kurwisana kunonzi kuri kuenderera mberi mune dzimwe nzvimbo mudunhu reTigray iri. Varwi veTigray vaimboramba kuti AU ive mutongi gava panyaya iyi. Hurumende yeEthiopia haisati yataura kuti inoda kupinda munaurirano idzi here kana kuti kwete. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reCancer Association of Zimbabwe, Valove Mo Makumbirofa, vanoti zvakakosha kuti madzimai echidiki aongororwe gomarara repamuromo wechibereko risati rakomba kuti vakwanise kuwana rubatsiro. Vanoti vanotambira ongororo yakaitwa nesangano reWorld Cancer Research Fund Zimbabwe, iyo inoti nzvimbo dzekuongorora gomarara rechibereko dzatekeshera munyika asi madzimai mazhinji haasi kutambira kurudziro yekuti vaende kunoongororwa neuwandu hwavo. Vativo nyika inofanira kuita zvidzidzo zvekudzidzisa madzimai kunyanya vechidiki kukosha kwakaita kuongororwa gomarara repamuromo wechibereko risati rakomba. Madzimai chiuru chimwe chete vanofa nechirwere ichi pagore muZimbabwe. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Kuzvipatara zvehurumende, kuzvipatara zvemachurch, kuzvipatara zvakasiyana-siyana nemadhistrict hospitals kumusha vari kuongorora tenda iyi. Saka tinoona vanhu vari kuenda zvavo kunoongororwa, asi sese nyika yeZimbabwe tinoziva kuti vanhu vakawanda vasati vaenda kunoongororwa. Uye pane vezera rechidiki vanosanganisira madzimai ari kumakore makumi maviri zvichisvika kana kumakumi maviri nemashanu vari mumayunivhesiti vari mumakoreji. Vazhinji vachona madzimai vechidiki aya, vamwe vacho vanofunga kuti dambudziko rekenza yemuromo wechibereko rinobata madzimai akura ari kuma40 kana kuma50 yeri. Saka havazvitori sevari panjodzi yekuti vangaita dambudziko rekenza.
Kurudziro yamunopa madzimai vechidiki ava ndeipi? Zvakakosha sei kuti vanhu vaongororwe pachiri pedo?
Vakurudzirazve zvakare kuti matesh vanofanira kuongororwa nekuti kaarira zvehuwandu hwevanhu vari kuita tenda tinoona kuti madzimai echidiki aya vari kuma25 years kusvika ma20 vari kuitawo dambudziko rekenza yemuromo wechibereko nekuti ikenza inozizana zvakanyanya hono hutachiwana hunonzi imwe mupapiloma vhairasi hono hutachiwana ndohuhiv. Saka ndichaona kuti ikenza isinganyanyi kusarudza kera zvakanyanya. Saka madzimai madiki anofanirawo kundoongororwa. Ndinoona sekuti ndo zvimwe zvingaita kuti varege itsvakurudzo yavamuchibayiro yakaitwa kuti madzimai anogona kutadza kuenda kundoongororwa nekuti vanenge vachisira zvevemuselari panjo vanozvoona sekuti havasi dzaona rebhu kana kuti iye havasi pandoti yedambudziko. Saka vanobva vazoti kunyange tichindoongororwa pachena vanorega kuenda. Uye chimwezve chinogona kuita kuti madzimai asanyanya zvekuongororwa munguva vanenge vasina ruzivo rwakakwana pamusoro pekuongororwa kutenda izvi nekudzivirirwa kwayo. Vamwe vanenge vasingazivi kuti chinangwa chekuongorora chaicho ndechei.
Chinangwa chekuongorora ndechei?
Chinangwa chekuongorora ndechekuti kana aonekwa pane zviratidzo zvinoratidza kuti kumberi ikoyo pane dambudziko remuromo wechibereko ringazokura rekenza
Valavmo makurirofa vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reCancer Association of Zimbabwe vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Munawo dzemutambo, mutambi wecricket weZimbabwe Skandal Raza apo mubairo wepamwedzi wekutamba kudarika vamwe vose kana kuti ICC Men's Player of the Month. Akandike kutanga munorondo yemutambo uyu chizvarwa cheZimbabwe chichipuwa mubairo uyu. Mukozi yane zvenyaya iyi tabata mutauriri weZimbabwe cricket vaDarlington Majonga.
Mutambo wecricket uye seZimbabwe cricket tinonzwa manyukunyuku, tinonzwa kufara zvikuru kunge tiine mutambo wedu iye Skandal Raza achawe kutanga munyika ino kuremekedzwa neICC apo apiwa mubayo wekunzi ndiye mutambi akanga akakundisisa vamwe vose pasi rose mumwedzi waAugust. So zvinotifadza zvikuru. Zvinouya apo panguva mutambo wedu unenge uri kusumukira, zvichitevera izvo apo takabatsirwa naiye Raza akarova mahundred ake mairi, izvo zvakaita kuti tikunde Bangladesh muAugust, achibva azorova zvakare imwe hundred apo takatashurana neIndia. So zvinhu zvinofadza uye tinovimba zvichapavo vamwe vatambi vedu shungu dzekuti vange vachizozama kusvika apo pasvikwa naSkandal Raza, uyo akavewo anosvikawo mutop 5 yemaplayers pamarankings emworld iwo mumwedzi watiri kutaura iwowo.
Mambo wokwanisa kutaura naye here? Ari kuzvitambira sei?
Raza tataura naye anonzwa kufara zvikuru nekuremekedzwa kukuru nekunge achiwana mubayiro uyu, uye kuva wekutanga muZimbabwe kuwana mubayiro wakadai so. Raza ave anotendawo zvakare avo vanoshanda navo macoaches nemafellow players ake, akati haaizogona kukunda kwaaiita uku pasina vamwe vake. Uyewo apa rutendo rukuru kune vatsigiri vake vose vanova muZimbabwe nevari mhiri dzemakungwa kuti aiwa munamato yenyu neshiro yenyu zvese zvakanzwika, anotenda zvikurusa.
Mutauriri weZimbabwe cricket vaDarlington Majonga vachitaura vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu cheLife Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yerufu rwamambokadzi Elizabeth uye kurangarira kwakaita America vanhu vakaurayiwa neAl Qaeda musi wa11 Gunyana 2001. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Gwaro raburitswa neAmerica rinoti hurumende yeZimbabwe haisati yave kunyatsojekesa mafambisirwo emari dzemitero dzinobhadharwa nevanhu uye kupiwa kunoitwa makambani ekunze marezinesi ekuchera zviwanikwa. Hurumende yokumbira mapurisa kubatsira mukubayiswa kwevana nhomba yegwirikwiti. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini Blessing Zulu, ndokusiyai mina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 12 Mpandula 2022 ngugeno Gumede Saidi endabeni zethu lamhlanje. Umansipala wakoBulawayo usesungule umkhankaso wokulondoloza idolobho leli lihlanzekile esebenzelana lenhlanganiso ezithiyeneyo. Ukuxotshwa kwabahluli abane ngumongameli uEmerson Mnangagwa phakathi kweminyaka emine edluleyo sokudale inkulumo eZimbabwe. Kulabanye abantu abathi akafuni ukusebenza lalabo abalombono oyehlukene lowakhe. Abohlangothi olwe National TB Control bamanyane labenhlanganiso yeUnion Zimbabwe Trust leUSAID ekuqhubeni uhlelo lokumelana lofuba olwe tuberculosis. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo umsakazi. Umasipala wakoBulawayo usesungule umkhankaso wokulondoloza idolobho leli lihlanzekile esebenzelana lezinye inhlanganiso zenhlangothi ezithiyeneyo zempilo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umasipala wakoBulawayo ekhala ngokuthi inani lemota zokuthwala izibi ziyasilela, yikho-ke sokubangela ukungathwalwa kwezibi ngesikhathi. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhankaso lo uqhutshwa yiBulawayo City Council kanye lenhlanganiso ezigoqela i-Environmental Management Agency, EMA, iBulawayo Upcoming Traders Association, iBUTA, kanye leBulawayo Vendors and Traders Association, iPVTA, ujonge ukususa ingcekeza ezingamaqhubaqhuba ezitaladeni lemikotweni edolobheni leli. Ikhansili ikhuthazwe ukuthi ikhangele indawo ezingamachumi amathathu lanhlanu, i-35, eziyizo ezingcoliswa kakhulu. Umphathintambo wesabelo seBulawayo, unkosikazi Judith Ncube, uthi ukwanda kwabantu edolobheni yikho okunye osekubangela ukuthi ingcekeza igcwale ndawana yonke.
Abantu baphonga ukuhlala noma ngapi, yikho sokuledoti enje so. But bengalandela khonokuyana njengokuhlelwa kwangikhona, iplani yangikhona, ukuthi abantu behlale ezindaweni lapho abahlaliswa khona. Kunithi le business yabangela ndaba le dodi. Lalapha hlezi khona, lapha thengisa khona, ufice kungcolile. Ngifisa ukuthi lo nalo othengisayo be-practice nje i-sense of cleanliness.
Umnumzana Charles Malaba, umqondisi wezempilakahle ekhanselini yakoBulawayo, uchasisa ngokubangele ukuthi basungule lolu hlelo.
Ama-streeter asahambeke sokunuka, izibi ziyaphayela, sehluleka futhi ukuthi sikholethe izibi on a daily basis. I-challenge yethu kuyukuthi izimota zethu azeneli, kanti njalo labantu sebebaningi kakhulu edolobheni abathengisayo ema-streetini, bethengisa lawo contributor ukungcola kwedolobho, okusho ukuthi nxa singasananzelanga umkhuhlane ungacina uqhamuka. Kuthi sikhuthaza abantu ngokucabanga what we call spring cleaning from mhlaka 12 up to mhlaka 16. Singatsho ukuthi nxa senza njalo yiyo vele siyahle sime khonapho ukuklini. But
unkosikazi Nonhlanhla Hlabangana, isikhulumeli senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Upcoming Traders Association, ukhonona ngezibi ezingabuthwa ngesikhathi okuyikho osokudala ukuba kukhanye engani bona yibo abangcolisa idolobho.
Izibi azikholekthwa, yinto yokuqala engizakhuluma ngayo. Uthatha isikhathi eside kakhulu ukuze ukhansile abuye lezi moto ukuzothwala izibi. This ukuthi buye, thina sizimisele as vendors ukuklina uBulawayo. Njengoba ngitshile ukuthi thina sithi phambili loBulawayo ohlanzekileyo, phambili loBulawayo obevele enguye obesaziwa. Ngithi phambili futhi lokubambana okwama-vendors ngokuba siyasebenza.
Umsekeli kaMeya njalo engukhansila kaWard 1, uMnumzana Mlando Ncube, uthi kuyinto enhle ukuthi abantu bazinikele ngokwabo ukulondoloza idolobho labo lihlanzekile.
Ngithi lokho esikubona lapha kuyasithokozisa. Na abantu bevuya sizoncedisana ukudobhizini. Kodwa udaba solo ukudobhizini lelo. Udaba kuyokugezisa umqondo, imqondo wethu lokho sithi attitude towards elite. So siyathemba kuzakhuthaza abantu bonke vini basezindlini. Ngoba lapho uhamba khona kumele ufise ukufana nendlini yakho. Na ulobuchapa kwakho ungabufaki phandle hlala lapho. So kwesicela abantu bakhe ukuthi hayi asikhuthazene ukudobhizini.
Umunicipala wakoBulawayo usungule uhlelo lokulondoloza idolobho lihlanzekile lapho anxuse khona abahlali kanye labanye abakunhlangothi ezehlukeneyo zempilo koBulawayo. Lolu hlelo olusungulwe namhlanje mhla ka-12 luzaqitshwa ngolwesihlanu mhla ka-16 Mpandula. Uhlelo lolu lubangelwe ngumkhosi obusuhlatshwa nguZulu ngenxa yengcekeza engamaqubaquba anyanyekayo asegcwele ndawana yonke ezitaladeni zakoBulawayo. Umunicipala ngakwelakhe icele uzivikela ngokuthi ubhekane lodubo olukhulu lokusilela kwezimota zokuthutha izibi osekubangele ukugcwala kwazo edolobheni. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ukuxotshwa kwabahluli abane ngumongameli u-Emmerson Mnangagwa phakathi kweminyaka emine edluleyo sokudale inkulumo yeZimbabwe. Kulabanye abantu abathi akafuni ukusebenza lalabo abalombono owehlukileyo kowakhe. UMnangagwa waxotsha oJustice Francis Bere, Eric Handewere, Thomson Mabikwa lo-Edith Mushore esithi benza okungaqondanga, njalo omunye wayesehluleka ukuqhuba umsebenzi ngemfanelo. Umshure ngomunye walabo abethula isinqumo sokuthi kungengezwa isikhathi sokuba uChief Justice Malaba ahlale esikhundleni ngoba wayesefikise iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa 70. Lokhu kwacaphula uMnangagwa. Kusenjalo abantu abedlula ikhulu lamachumi ayisithupha 116 abahambise ugwalo olumumethe izikhalazo zabo ngokuhlukunyezwa lokukhahlanyezwa kukaJob Skhala. Labanye abakubandla le-CCC bathi uMnangagwa usehluthune imithethwandaba esenzela ukubhidliza amabandla aphikisayo. UMnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe, utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukuthi uMnangagwa wenza santando emthethwandaba.
I-judiciary kumele ibe independent. Akumelanga yena, of course, ule opportunity yokuappointa ama-judge. But siyabona maye sixotsha amajaji, kusho ukuthi uxotsha amajaji angavumelani lezanu PF, angavumelani lezinto ezenziwa nguye. So yikho kokuthiwa kusesifaka ku-constitutional peril, because now iZimbabwe kusho ukuthi ayisalandeli i-constitution yayo eyiyona kumele ukuthi ingabe iya-make sure ukuthi ama-powers aba-separate between i-executive, le-judiciary kunye le-legislative.
Siyabona ukuthi kulabanye asebeyihambise kuMnangagwa ugwalo olujulileyo besithi okwenzakala vele khonapho-ke kwezomthethwandaba kungana kusakhaya umntu kuya ngaphi labo sikhala abathiwa hey bail kucine kujikwa lapha lalapha, ukubona njani konke lokho?
Sesimuva to i-dictatorship eZimbabwe. We are moving away from democracy. Constitutional democracy eyona esijwayeleyo enikeza amalungu egovernment ama-powers ahlukeneyo. So i-petition le ethunyelweyo sekuyindlela yamaZimbabweans ukuthi ibonise ukuthi heyi bantu bakithi lana sesifakwe kwindaba e-serious ngoba singayekela ukuthi sikulungise lokhu kungakayikhatshana. That means ke kusho ukuthi sizolahlekelwa idemokhrasi yethu ngoba ama-dictatorship aqala njalo aqala ngokuncindezela amanye ama-branch awe-government. Siyabona lapho ukuthi i-judiciary isincindezelwa lapha ngoba ma kuyukuthi uMnangagwa sefuna kube la majaji avumelana laye kuphela, then akuseze kube le-fairness kwi-system ngoba kusho ukuthi la majaji every time ma ekhangelane lama-cases uMnangagwa nguye osedicide ukuthi i-case ufuna ukuthi ihambe kanjani.
UMnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe, sixoxe laye ese-Washington DC. Siphinde saxoxa lo mnumzana Thafazwa Mgwadi obona ngokwethulwa kwembiko kubandla lezanu PF ngodaba lolu.
If anyone thinks that because of their rank or file in society, the law must spare them, here is a very, very essential qualification of Zimbabwe's democracy and constitutionalism. No one is above the law. We are all equal before the law. That means this director of information, if he was involved in those killings and was responsible for that violence, or if there was any reasonable suspicion that it was this director of information responsible for the violence, I would be before the court. And that process does not require the President of the Republic to intervene because we don't interfere with the processes of the court.
Nxa kulabanye abacabanga ukuba bakhathekile abakhohlwe bephinde ngoba umthetho eZimbabwe ulandelwa ngendlela eqondileyo. Okwenzakalayo kuveza ukuba kulandelwa isisekelo sombuso welizwe njalo kuveza ukuba kulokukhululeka okumangalisayo elizweni. Akulamuntu ophezu komthetho, sonke siyalingana. Ngabe yimi engungudirector of information kuZANU-PF engakwenzayo konke lokhu ngangisemthethwandaba. Lokhu akufuni umongameli angenele kikho. Angikwazi ukuthi petition le ithoni. Umongameli kalani lokwenzakala emthethwandaba. Angikwazi ukuba uDokotela Mandaza labanye bakhe bacabanga njani ngamanga ukuba imthethwandaba yakulezi nsuku ivalela abanye abantu yekele abenza ubukhohlakali.
And why are we quiet about what the crimes that Dokotela committed? Why are we quiet about people that died there? We are quiet, but you know that people like Comrade Mrabazina died there after his house had been burned.
Umnumzana Thafazwa Mgwadi ngobona ngokwethulwa kwembiko kubandla leZANU-PF sixoxela eHarare. Inkosi yakweleBhilithane uKing Charles III namhla ukhulumisane lamalunga edale lePhalamende ngesikhathi isidumbu sendlovukazi sibhodiswa emphakathini. Abezindaba abe-Associated Press bathi lelo lisiko labamhlophe kweleBhilithane elenziwa kungatshona inkosi kumbe indlovukazi. Okwamanje isidumbu sendlovukazi siphunyuzwe eSt Giles Cathedral eScotland kulandela ukususwa kwaso eBalmoral Castle izolo lapha aphelele khona. Kusasa sizathwalelwa eBuckingham Palace esililweni esizakhokhelwa inkosi uCharles III. Sizahanjiswa njalo eWestminster Hall lapho esizabekwa khona okwensuku ezine njalo okuzavunyelwa ukuba sibonwe nguZulu. Indlovukazi izangcwatshwa mhla ka-19 Mbandula. Umongameli Joseph Biden wele Melika ukhangelelwe ukumanyana lenkokheli yakwamanye amazwe ezaba khona emngcwabeni wendlovukazi uElizabeth. Kwezi vela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abogatsha lwezempilakahle phansi kohlangothi ole National TB Control bamanyane labenhlanganiso ye-Union Zimbabwe Trust le-USAID ukuqhuba uhlelo abalubiza ngokuthi kunda nqoba i-TB lokuhamba behlola izakhamizi umkhuhlane wofuba lwe-tuberculosis ilizwe lonke. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Uhlelo lolu olwekunda nqoba iTB ngolokuhambela abantu ezindlini ukuba limukisa ngokuqakatheka kokuhlolwa lokwelatshwa umkhuhlane wofuba lweTB emizameni yokumelana nalesi sifo elizweni. Umqondisi weUnion Zimbabwe Trust uDokotela Ronald Ncube uchaza kabanzi ngohlelo lokulwisana leTB eZimbabwe.
Umkhuhlane wofuba kuma districts angaba ngu-8 abalisa iGweru, Kwekwe, Shurugwi, Shishavane, Chirumanzu, Mwenezi, Insiza, Legwanda. Uncedo esiluthola ku-USAID ngolemali yaseMelika engange-$15 million okweminyaka emihlanu kusukela ngo-2019 kusiya ku-2024.
Unkosikazi Sitshengisiwe Siziba obona ngezempilakahle kukhansili yakoBulawayo uchasisa ngezibonelo zomkhuhlane wofuba.
Sibonakaliso ze-TB isikhathi esiningi umuntu uyabe ekhwehlela, ungakhwehlela okudlula amaviki amabili yikho lapho esabe sesicabangela khona ukuthi ungabe ule-TB. Bese kusithi-ke laba babe-HIV positive isikhathi esiningi nxa vele engavele ekhwehlela kumbe ilanga elilodwa kumbe ngamalanga amabili sihle sicabangele ukuthi engabe ele-TB. Bese kusithi-ke abanye uyakhwehlela, nxa ekhwehlela bese khwehlela isikhwehlela esilegazi, abanye ebesecikizeka umzimba esingathi i-loss of appetite, uyabe engakhwabithi ukudla. abanye bese ginqa ebusuku.
Unkosikazi Siziba uqhubekele phambili echaza amaphilisi abelapha ngawo ufuba lokukhuthaza abantu ukuhlolwa kusasemasinya.
I-TB kulamaphilisi akhona awe TB ayimhlobo emine ukuthi nxa esikhuluma ngayo ordinary TB ngoba isikhathi esiningi iTB esabe sikhuluma ngayo yipulmonary iTB eyejwayelekileyo, so ile mhlobo emine treatment. Bonakaliso engikhulume ngazo ayisikho ukuthi umuntu kumele athole zonke zona lezi zibonakaliso, kodwa kungavele kube loku kodwa kwakhona kuphela. Siyakhuthaza ukuthi abantu babuye bazohlolwa esibhedlela ngoba iTB phela siyakwanisa ukuyivikela njalo iyelapheka. Sabe senzele ukuthi njalo ingamemetheki ngamandla. So ngabona kulezi bonakaliso yesinye ezibonakaliso engikhulume ngazo kumele ugijime uyefika esibhedlela.
Umongi omkhulu kukhansili yakoBulawayo umnumzana Claude Khuphe uthi inani labantu abelatshwa iTB lababulawa yiyo likhanya liqansa okwethusayo kuliminyaka.
Uhluphe esibhekane lazo ngezokuthi bona abantu abaningi esibaqalisisa emthini wokwelapha i-drug resistant TB abaningi abanye bakhona bagcina befile. Okwakhathi sinxa sikhangele ispecial umnyaka lo odlulileyo 2021 nxa sikhangele i-TB i-death rate abantu abafayo ngo-2021 baku-around 16%. Nxa sikhangele iminyaka engu-5 edluleyo i-death rate yethu kade ku-13-16%. Okunye njalo okwenzakalayo ukuthi okubangela abantu bafe yikuthi babele eminye imikhuhlane esithi ngama-comorbidities.
Ukhuphe uchaze ukuba izibonelo ze-TB ziyafana lezeminye imikhuhlane enjenge-COVID-19 okwenza abantu baphuze ukuyahlolwa belatshwe.
Okunye especially nxa sikhangela i-TB ukuthi izibonelo ze-TB leze COVID-19 zingani ziyahambelana. Konke kungumkhuhlane abantu abatshengisela ngokuthi kuyaba kulohlupho esifubeni, kwesikhathi bekhwehlela, kwesikhathi bengaphefumuli kuhle. So abaningi abanye bangani ukubanjwa i-COVID-19 bayakwesaba, okwenza ukuthi nxa bengathi besizwa bengazwa kuhle, kukanti kwesikhathi kuyaba kuyi-TB bebesebesesaba ukubuya emakliniki.
Mhlaba jikelele ukhathazekile ngokuqansa kwenani labantu abafunyanwa sebelomkhuhlane wofuba olwehlula eminye imithi olwe-drug resistant tuberculosis. Ikhansili yakoBulawayo njengazo zonke indawo zelizwe ibhekane lalolu dubo. Kungalesi sizathu uhulumende usungule uhlelo lwegunda ngoba i-TB, uhlelo lokusebenzelana labe-National TB Control Program ekuhambeni behlola lokwelapha abantu kungelambadalo. Uhulumende weZimbabwe emanyane lenhlanganiso zomhlaba ezikumsebenzi wezempilakahle ezigoqela eyomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization babika ukuba bajonye ukuba ukuthi kusiyafika umnyaka ka-2035 kungasela dubo lomkhuhlane wofuba eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kwaBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Dala lokuswelakala komsebenzi sokusenza iningi labantu lehlele engozi mine kobulawayo lapho okulahlelwa khona izibi lidobha ukudla okulahliweyo besidla lemuli. Kukanti abanye badobha amaphepha eplastiki bawapheke njalo babumbe okunye abangakuthengisa bathole imali yokuziphilisa. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Svanda.
Yisiphithiphithi engozi mine, abantu befuza izimi bephanda-phanda engcenzini bedinga ukungabanceda ukuthi baphile. Unkosazana Rosemary Nkomo udobha ukudla okulahliweyo ayikukhuthumezela abantwana bakhe ukuthi badle.
Angilapha ngisengozi mine ngiyadobha. Angila kudla endlini, labantwana bala kudla endlini, so angila option but ukuthi ngidobhe ukuthi abantwana belale bedlile. Khonokho esiyabe sikutholile kho lokho. Ukugula singasaba ukugula kuyini okungayisikho kufa.
siyabe singena option.
Umnumzana Mathula Nyoni udobha imbodlela yemithi elahlwa izibhedlela uthi angaze abanjwe imikhuhlane kanandaba ngoba ufana nomuntu ofileyo.
Ukusaba ngesaba kodwa ngingekele ukusaba esiswini ke kunzima endlana ngokuthi lapho engikhona ngisedotile angikwazi ukuthi mhlawumbe kuyangifika ngingaqonda ngaphi ngizakwenzani uma sengigula senginguwe. Akula nto engayenza ngenxa yokuthi akula lapho engakho. Hayi. Ilizwe leli alisekalikho right. Abantu abayiba basiphethile kuzima. Akulungiseki lokhu. Labo bangakwazi vela kulungiseki.
Kuthula umnyama ozakulanto etshintshayo.
Akunanto etshintshayo kulo khona kungurido ngoba uyavele kadliwa.
Abanye bathi basebenzisa izibi lezi ukulungisa ezinye izinto abangazithengisa zibalethele inzuzo yokuziphilisa. Omunye wabo ngumnumzana Bruce Mlilo yena usebenza ngamaphepha aweplastic.
Ngishisa ngilandele umdakalwane ishepu leyani yomdaka kuze kuphume kube yingozi. Umdaka lo ngingabumba ngiyakuyekela lami kuwome nje okuye one day kusasa sengivuka nkulu. Kuyabesekuwoni kuyakungasadabuli. Nyamazana ngenza wonke umhlobo ezincane ezinkulu impunzi indlovu nami ngijiyanisa imakethi yangkhona ukuthi
ineni selakhile engozi mine lanxa kunuka ingcekeza kwesabekayo. Unkosazana Dorcas Banda uhlale kulindawo esemncane sokwendawo oba labantwana abondla kule indawo.
Uyatholakala nje ukuhlukumezana nje kakhulu ezindlini khonokho kokuthi ukuthathana kwakhona bekuya kungaqhedakali njengoba vele sisegangeni. Amanzi kunzima, amanzi kakhulu vele asilawo. Le ndaba yesikole yabantwana yingani yasikhalisa kakhulu ngoba bayafunda khona babhadule bacina bedrophile. Kulezidakamizwa into ezithiyeneyo abantwana sebezalwane bancane. Sebebhima sebenatha ezikolo abasayi baningi besibafakile izikolo kuyabuya ama-organization zami kubancedisa but vele izilongo befunda bekhona apha egangeni vele besisusa ukuthi ngaba abantwana bayazuzela indawo enjenge-boarding school basuswe bayefunda behlala esikolo khatshana lakhona apha yikisi yabo kungcono.
Uya phambili uMasibanda echasisa ngenhlupho abahlangana lazo kulindawo yengozi mine.
Uyatholakala nje ukuhlukumezana nje kakhulu ezindlini khonokho kokuthi ukuthathana kwakhona bekuya kungaqhedakali njengoba vele sisegangeni. Amanzi kunzima, amanzi kakhulu vele asilawo. Le ndaba yesikole yabantwana yingani yasikhalisa kakhulu ngoba bayafunda khona babhadule bacina bedrophile. Kulezidakamizwa into ezithiyeneyo abantwana sebezalwane bancane. Sebebhima sebenatha izikolo abasayi baningi besibafakile izikolo kuyabuya ama-organization zami kubancedisa but vele izilongo befunda bekhona apha egangeni vele besisusa ukuthi ngaba abantwana bayazuzela indawo enjenge-boarding school basuswe bayefunda behlala esikolo khatshana lakhona apha yikisi yabo kungcono.
Ugatsha lukahulumende lubona ngokugcinwa kwemvelo lokuhlanzeka kwayo abe Environment Management Agency EMA balile ukhuluma le-Studio 7. Ebantwini bengozi mine bathi okungazi kufa kuyini njalo akula nkwali eyaphandela enye. Ngimele Studio 7 engozi mine kobulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Umcimbi wokukhumbula inkosi yamaNdebele uMzilikazi wenziwe ngomgqibelo emhlahlandlela kobulawayo kodwa lokho engungakalungisiswa udaba lokuthi ngubani ozathatha isikhundla sakhe. Kulabantu abathi yibo inkosi yoqobo omnumzana Stanley Raphael Khumalo, uZwidekalanga Khumalo, Lobulelani Lobhengula Khumalo. Embuthaneni wangomgqibelo bekulo Zwidekalanga Lobulelani. UChris Gande oweStudio 7 ubuze isikhulumeli sikaStanley Raphael umnumzana Greater Vodloza Sibanda ukuthi kungani ubengekho emcimbini wangomgqibelo.
Umcimbi okukhumbula umsunguli wesizwe sikamthwakazi hayi wona uhambe kuhle kakhulu. Inkosi uMzilikazi wesibili ubengekho laphayana ngoba evele ngekho laselizweni uphandle ukhona okunye okuphuthumayo awuhamba ngakho phandle khonale so ubengekho ke izolo kodwa ke hayi thina besikhona sibonile konke okwenzakeleyo kwenzakale kuhle kakhulu njengobana nje abantu kade bevele bekhumbula kulusuku olubaluleke kakhulu usuku olwayizolo lapho kade kukhunjulwa khona isilo umzilikazi oqala njalo into ebenhle ngayo yokuthi kubethiwe kwabamhlophe ukuthi nosuku lapho kukhunjulwa khona inkosi umzilikazi ikho wonke umthwakazi wonke umuntu eMathebeleland wonke umuntu okholelwa kumzilikazi ube khona njalo ekhululekile
manje njengoba ubulelani Khumalo la ube khona elizweni bathethe yini thuba lokuthi bahlangane bakhulumisane
njengoba ngichilo baba phezulu ukuthi khona ayibe singekho isilo umzilikazi wesibili ube ngekho kulumcimbi izolo ube ngekho sibili kho ke hayi akuzange kube khona ukubonana kanti ke hayi thine ebesikhona sibonene sibili lamanye amakhumalo sibonene kakhulu njalo lamanye amaqabane lamanye amadoda labanye omama abakhonzayo labo futhi kubulelani abakhonzayo futhi labo la ku PZ ikho ke sibe sihlangene njengesizwe njalo singathobelananga sijabulelene kakhulu sikuzwisisa sonke ukuthi usuku esiphakathi nakwalo kayisilo suku lokuqhelelana lusuku lokuthi sijabulele umsunguli wesizwe sakithi samandebele umzilikazi olele ematopo otshalwe khonapha njabule kakhulu ngokwenzakale lapha ngiyabonga
umnumzana Greater Vodloza Sivanda isikhulumeli sika Stanley Raphael bekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo Live talk namhlanje sikhangela amalungiselelo okubekwa kwendlovukazi Elizabeth yakwele ngilandi. Sike sizweni umculo we Black Mambazo othi abantwana.
Thina singabantwana.
Iqembu lodumo ele Black Mambazo lisipha ingoma ethi abantwana. Singekehlukani sihlobo wothini sikhangele nezinye zendaba ebezikhokhela. Umansipala wakobulawayo sesungule umkhankaso wokulondoloza edolobho leli lihlanzekile esebenzelana lenhlanganiso ezithiyeneyo. Ukuxotshwa kwabahluli abane ngumongameli Emmerson Mnangagwa phakathi kweminyaka emine edluleyo sokudale inkulumo. Olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi ngisithi sizibonane njalo kusasa ekuseni ngo-half past six.
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.